tutsisa chinja chapinda chapinda nechinja paita masaza patora mapicha vanoda mafaro varikudaisa viva gore rachinja kusaira chapinda pachiri kudungira kupenzi nachidwi kakodise pasipa saine maninja mizigo chapinda nachipita ngene shuga kuzairiri papi yovoenda rishuga andaro vamangu madapa ndauza uchikunga ndekanyesa vabvute hapana kana chavanondiudza mabvuta ndakuruka kwangu iriko mabvuta getme clean the press ndirichashuta garai mama uza hapana vavanondiudza
musarazi hauzive kutamba nemapuru chichinekuseta mazikite mangoma opato ndirikovera musarazi hauzive kutamba nemapuru chichinekuseta mazikite mangoma opato
Thank you.